Imwe nyanzvi yeutano Dr. Josipa Chiripanyanga vanoti kunyange hazvo huwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere secovid-19 huri kuita huchidzikira mazuva ano, zviri pachena kuti chirwere ichi chichiri munyika sezviri kuitika mune dzimwe nyika.
Hongu zvakanaka kuti vana ngavabve kuchikoro vadzidze, mabasa ngaavhure, vanhu vashande vatsvage mari vari kuchere mhuri dzavo. Panguva yati kutyira yatasvika inoyi ndeyekuti kune dzimwe nyika kuri kuita anonzi masecond wave, yekuti chinotangidza zvakare chirwere chacha manhamba otanga kukwira. Tiri kuzoona kunana United Kingdom, nana Spain, nana Italy zvaitika izvo, India iko zvino zvimakesi atanga kukwira futi zvakare, iyo inga kumbonzi uncontrolled.
Dr. Chiripanyanga vanoti vanhu havafanirwe kuregedza tsika dzavakadzidziswa nebazi reutano dzokugeza maoko nguva dzose, kusabata-bata kumeso, zvikuru maziso, kupfeka mamasiki uye nekufamba nekugara vanhu vakatarangana.
Saka tiri kukurudzira kuti vanhu, nyangwe ikonomi yavhurwa, vane chikoro, zvikoro zvavhurwa, maticha zvikoro zvavhurwa, tinoti rambai muchimaintaina social distancing. Hatina kuti COVID-19 yapera, hatina kuti vanhu chirelaxai, put down your guard, kwete. Tiri kuti rambai muchiita zvatakakudzidzisai kubva pachakatanga. Social distancing ngatirambe tichiita at least 1 meter from the person ari padhuze newe. Gara wakapfeka face mask yako, maoko ngagezwe padiki nepadiki, ngatisabatei kumeso.
Mutungamiri wesangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vanoti varayiridzi nevana vechikoro havana zvikwanisiro zvinoita kuti vasatapurirana COVID-19, zvokuti vari kunetseka kuti sehurumende yakakurumidza kuvhura zvikoro izvi.
Hurumende yakangotora zvichisimba kuti zvikoro ngazvivhurwe. Zvikoro zvavhurwa. Kwese kwandatenderera ndichitarisa muzvikoro ndiri kuona vana vari kufamba vatorina mamasi chekutanga. Chepiri, hapana social distancing. Vana vari kufamba vachihadzana ende vana vadiki hongu. Asi paanobva ikoko ari kudzokera kumba kuna mai nababa vakura, kuna mbuya nasekuru vakura, vatinogona kuona from what zviri kuitika kune dzimwe nyika, ndo vari vhaoni narebhoyo ivavo.
VaMajongwe vanoti vamwe vana nematicha acho vaiva vakatombojamba mabhodha kuenda kune dzimwe nyika, zvokuti havana kuongororwa kana vaine chirwere ichi.
Vamwe vana vacho vari kudzoka muzvikoro vachingosvika woku ini, vana vakatotiza kumabhodha, vana vanga vaenda kuSouth Africa kuteera vabereki vavo variko. Vamwe varayiridzi vacho vakangoita woku muzvikoro, varayiridzi vakanga vatizwawo futi kwavana kutombonotetswa, zvokuti nyaya yakutetswa yataiinsista kuti dai maticha ese ari kunovhura pavhurwa zvikoro atetswa. Zvese izvava zvina kuita.
VaMajongwe vanoti denda reCovid-19 idambudziko rachiringidza vanhu pasi rose. Nokudaro vabereki vanofanira kuziva kuti utano hwavo nehwevana vavo hwakakosha kudarika dzidzo yavari kumhanyidzana nayo, ine magumo achazochemedza mhuri dzakawanda. Mumwe chiremba anoshanda pasari Mugabe Central Hospital uyo akaramba kudumwa nezita rake anoti hurumende yaisafanira kuvhura zvikoro nokuti ndiko kuchazosimuka mhepo yechirwere ichi, iyo ichavhiringidza utano hwemhuri zhinji.
Ini ndaikungodei zvikoro zvisambobvira zvavhurwa, ndiwo mafungiro angu, because handioni paine chokumhanyira kuti vana vapedza 6 months vari kudzimba vonzimba vachidzokera kuchikoro vanonyora maexams avo. Ine vari kumhanyira chii? Hakuna mabasa muZimbabwe macho.
Mukuru anoona nezvekutapurirwa kwezvirwere mubazi reutano Dr. Posha Manongazira vanoti zvikoro zvakavhurwa mushure mekunge bazi redzidzo razivisa hurumende kuti zvose zvaiva mugwara kuti zvikoro zvivhurwe. Munyori webazi redzidzo Amai Tumisang Tadela vakati havakwanisi kutaura pamusoro pekuvhurwa kwezvikoro, vakati titaure nevakuru vavo avo tisina kukwanisa kubata. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimzaniri.